Mashoko ava Mugabe ekushora vatongi ari kushorwa zvikuru nevanhu vakawanda. Mutungamiri webato rePDP Vatendai Biti vakashora vaMugabe pamusangano wakaita kuEpworth neZuro. Mumwe wechidiki muHarare Tinashe Muzamindo audza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vaMugabe havana hanya nekodzero dzevanhu.
Havana hanya nekodzero dzevanhu. Vanhu havasi kuda kuita mhirishonga kana kuita hondo, asi vari kuedza kuratidzira nekuda kwematambudziko avari kusangana nawo mukati menyika. Zvokuti dai vanga vari umwe munhu anonzwisisa, vaifanira kugara pasi mamapato anopikisa kuti vaedze kugadzisa zvinhu. Asi tiri kuona kuti vaMugabe munhu ndiwo mutemo, ndiwo zvese muZimbabwe. Zvavanenge vataura ndo zvinofanira kuitwa.
VaOwen Hiwayo vati kuita kwavaMugabe kunoratidza kuti havatevedzeri bumbiro remutemo wenyika, uye zviri pachena kuti vaMugabe vanogona kumanikidzira matare edzimhosva kuti vaite zvavanofarira. Vanoti aka akasike kutanga vaMugabe vachiita izvi.
Katasanhorondo mashure vakambozvitaura pa-2000 paitwa zvekutora minda, vaAntony Gabe vari chief justice vakatobviswapo. Pakazoitwa zvekuti maiona kuti majaji vese vanoiswa kuti ivo vatonge, vape mitongo inoenderana nezvekuti zano iri kuti kudini. Saka ukada kuita mutemo uri independent usinei nekuti zvine politics, vaMugabe havangazvifariri.
VaMuzamindo vati nyaya yekukwidziridza vakudzai chipanga kuti vatungamiri vechidiki mubato iri inoratidza kuti vaMugabe vanofarira vanhu vanoita zvemhirizhonga munyika. VaChipanga, avo vange vari mutevedzeri wemunyori wevechidiki mubato iri, vakatokumbira mapurisa kuti ape vechidiki vebato iri mukana wokurwisa vechidiki veMDCT nemamwe mapato anopikisa, avo vari kuratidzira vachiti havasi kufara neutongo hwavaMugabe pamwe nekutadza kwavari kuita kuvapa mabasa.
VaChipanga munhu anozivikanwa chaizvo nenyaya yeviolence kubva kare nakare. Zvinototishamisa kuti vanopromota munhu anozivikanwa mukati mezvematongerwo enyika nezvokurova vanhu. Vanozivikanwa, vane rekodhi isina kumira zvakanaka kubva nakare nakare. Saka nokupromota vaChipanga inzira yekuratidza kuti ivo havawirira nekodzero dzevanhu, asi varipo kukrasha kana paine vanenge vachida kumirira pachokwadi, vanenge vachida kuedza kukrasha.
Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vati vanoshushikana zvikuru nemashoko avaMugabe, uye vati vanofanira kurangarira kuti mhuri yavo ichazodawo matare mune ramangwana.
Asi vaMugabe vanowanzavo kuita zvavanoita, asi vanofanira kurangarira. So mutana vane makore mapfumbamwe nemaviri, vanoziva kuti vanofanira kuziva kuti vanofanira kusiyira nyika legacy yavo yokutonga zvakanaka, yekuti nyika ive nemainstitutions akasimba. Vasiyane nemaitiro avaya panguva ino kunyanya-nyanya nokukwegura kwavaita uko, vanozoparira vamwe vavo nevamwe vachasara mhosva dzisina maturo.
VaRuhanya vati nhoroondo yavaMugabe nebato ravo yekuchichidzira vatongi inozivikanwa, uye vaMugabe vanogaroita izvi kana hurumende yavo ichinge yavipa rumhandanzombe. Hurumende yavaMugabe yakadzinga vatongi vakawanda mumakore ekuma2000 zvichitevera kupinda kweMDC mudariro zvematongerwo enyika pamwe nehondo yeminda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.